Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo, mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvinenge zvakasungwa zvinenge zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemarucho zvinenge zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora Pindo kumadokero kweguta remutare mudunhu remanikaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube avari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka, and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs, chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvinge zvichibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo IMF noku World Bank noku Africa Development Bank nokumwe kwese uko saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chavandiwo munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari itsva yeZimbabwe yeZimbabwe Gold Ziggy nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Profesa Masocha, zviri kuda kuitwa nenyika izvi kuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa mari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zvoufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo, nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsva iyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvinhu zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukotaro zvokutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwisa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran hangari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya iyi inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti parizvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah, iye zvinezvi yade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzi here?
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona chicharamba chichiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wandi weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC, uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine pfuti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. VaRegis Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kuno even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswedera Sakubva vana odzapa. Zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese vanokonsiuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozo zvakawanda, munhu wozongopinda moto dai aakuenda.
VaPeter Matimba mugari wenharaunda yeDora. VaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvechova pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana, especially nyadze mudumbu nekudina kuti dumping area yaraswa zvakawandisa apa hove dzemotiri kupota kuti chinzidya dzivya dzitengeswa ndodamuzika tosangana nazvo dai zvazvagadziriswa
alukumanda vamukungatu mumwe wemhuri dzinogara mumakombe kombe erwizisa kubva
ari zvinezvi mvura yasa kubva iyi kazhinji kacho zvisatishandisi ba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus nemasuwa dzisi mvura inoshandisa mvura nemaballs takachererwa nehurumende ari muno aro tichiri naro sokuti tine ball one imwe yajaisiti yapera kudini kugadzirwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba vezimbabwe lawyers for human rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro
nyaya dzepollution yamurutara iri kuitika musakubva refai kune mutemo kanditi unoti anopoluta ndiye anobhadhara the polluter pays principle ndo inofanira kuteedzerwa neemai nebasa rekuenforce maenvironmental issues.
Amai Alice Rutara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEnvironmental Management Agency EMA vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutara vanoti
bazi reEnvironmental Management Agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasa kubvarifa. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro ema yakatura matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru reguta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best sewer kukanzuro yedu.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausisa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga masenders edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne sua iri kutaurwa nezvayo asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza maresidensi edu mastakeholders edu akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yeCity of Mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari makambani pamwe nemakanzuru izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi hurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko vanamukoma Jonga vana Blessing Zulu apo vanamukoma Tanonoka 1 Depa Studio 7 ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara richava nokugona kukanzuro yavo chandogona kukanya zvinhu zvevanhu chamusingaoni chii kuti muzimbabwe hamuna mabuilding manyowani chii chamusingaoni chamunongogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari munodiko imwani wekanzuro yeHarare kanzuro yekuita sei yamungogona kungopfutsira vanhu hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro pana kana chimwe hwani chamunokwanisa kuita sekanzuro kusara kwokungopfutsira vanhu zvinhu zvavo munonyadzisa vanhu vekuzimbabwe nemapurezidendi avo enyu iwavo kuna purezidendi wakada sei vari kumuzimbabwe hakuna purezidendi wakadaro mani
paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndepekuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion yebhondi yebhera yechino nechino vanaana Malawi avo vane dhemu renzomba handifungi kuti vanotoexpota havangori nematambara avo kubvira independence vakatotanga kutore independence tisati isusu saka chetinomboti tiri kupemberera makore ku45 ekuzvitonga kuzvitonga chii hatina zvati hakuna kwatiri kuenda kurima chaiko kwatiri kuenda nyika inotichangosara yayo makomba makomba chete paasi apa angove makomba upfumi huchienda kumachina marussians nemabelarusians nehama dzenyu asi chandaidiwo kuyambirai ndechekuti ndo zvaiita Mobutu Muzairo hama dzake hadzisi kuenjoya dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rinoresa
inini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iri kukambena but nawo kana chamisa akuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzi kuita makambeni ende vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma
pastudio 7 vajonga kandemire muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufundi yavasiyawo us dollars riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa dhata rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usari mboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
itwa Liberty Ngezi ndiri pano zvangu pasouth africa pajozapo ndanga ndichida kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei riri kufamba sei dai vatizamirawo kuti vatibudisirewo mari ine uremu huri nani so far tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi gumi nematatu aratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani
tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mutungamiri wesangano rebasketball union of zimbabwe vajoe mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eafrica basketball league ayo ari kutambwa mutonamendi inonzi nile kuegypt pari zvino vamujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye westudio 7
It's unfortunate kuti Zimbabwe isusu timu yedu takakwalifaya kuti itambe mukwikwi ayo haina kuzokwanisa kusvika kuegypt but tirikufara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball africa league yakatanga competition yegore rineri ndo pakakwanisa kuti timu yedu yekuzimbabwe iende the service takwanisa kuenda up to the round of 16 chivasati vatambova achiva timu yedu jbc yekuharare ndiyo yakahwina mafinals edu emuzimbabwe kuti iendewo machampion machampion edu ava vakwanisa kuenda kupwana ndokwekuine maqualifiers ezone 6 kanditi zone 6 ndikutaura manyika dzemusouthern africa vana angola mozambique zambia south africa zimbabwe esusu namibia lesoto swaziland and so on vari muregion ana malawi bisi pakakanda ikoko kanohwi yakakwanisa kwalifaya kuenda ku the next round inge round of 16 ndiko kwaakaenda kusouth africa tambawo nematimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon and so on kupretoria unfortunately jbc kupretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition yatiri kusupporta yatiri kumhanya nayo
pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino
nyika ndichokudza excitement iriko kuzimbabwe iko zvinoiri because maqualifier edu atinoti manational championship arikomisa tune kugweru ndiyo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on changu chini madina timu tena varume na iti madina wachukumbira tu ame champion in Zimbabwe champion hiyo mbia chaenda ono vipresident na Zimbabwe at the next edition in Basketball Africa League saka nipata kakira the JBC Trivota za uti next edition chena another step chena
iwo mutambo we basketball waka mira sei munyika parizvino uye zveshuviro yenyu ndeyei
basketball e-sport ya mirati irikukura teri Zimbabwe inisezi mirati irikukura kubarika wangu na sports AFF Zimbabwe irikukura teri ine form presence kana tichitaura kuma primary schools Zimbabwe tine another very strong presence kana tichitaura ma secondary schools in Zimbabwe including in private schools as well as kuma rural school basketball iriko tichiwana support yakanyanyisa kubva kuma stakeholders FM basketball iriko kura ku club level I should think in terms of numbers basketball inogononge iri number 2 number 3 kudarikidza kwe football kana kuti athletics in terms of numbers basketball iriko kura.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 vari parunhare muBulawayo.
It was a Friday my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chenyu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel Kwainona remagitara achinzi Reg. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zichininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. Chimagitare ndakazvitanga ndine 10 years. Vabereki vangu vainditengera tumatoi tuya twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro. Saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaitichii muchivakuona kuti musikana uyu akutoita zvemumhanzi uyu chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko kusitambira nekuti vaiti ndirikufanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda unoita madegree yangu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paradio ndopa vakazotanga kuzoti nditora serious.
I thought I saw you pass me. Boy, I don't think that you noticed that I got a thing for you. Maybe it's just in my head. You hear me with a bounce back,
saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartist sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbobvira ndadaro ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhayayo kumashow, vanoda kukute rerai vanokuwana ikupi?
Ndinowanikwa pa social media. Ndinoenge ndichinziwo Reich R-E-I-C-H-H pa ma social media platforms ose. Pa YouTube ndakanziwo Reich ZW R-E-I-C-H-H.
Mune mashoko amunoda kupawo vanokutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuna vanotonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomiririra kunge manager kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasty Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nhasi.
Saka ndakabudisa kasongo kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyrights haisi song yao, iteni song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yanzvo ndoda kuti tinzwe muzuva rakafa.
Tarisa mumi
mutambo ucharamba uchipisa kubva kuna Rachel Kwainona remagitara achinzi Rick. Uyo manzwa achita hurukuro ari Maryland muno muAmerica naibvanzisininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka ane mufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena ntungamiri Nkomo.
Kuisika tisenda baku VOA ndebele.